Amai Lizzy Jumbura mugari wekuChipinge. Amai Jumbura vairarama nekufamba vachitengesa madomasi, asi vanoti sezvo vaitengesera mumamisha havana mari yakawanda yavaiwana. Amai Jumbura vanoti upenyu hwavo hwakachinja nekuya kwerumwe sangano rakazvimiririra Recommunity Organization for Poverty Alleviation in Zimbabwe, COPAS, iro rabatsira madzimai emuti 17 kuChipinge nekuvapa mari yekukweretesana pamwe nekuvapa zvidzidzo zvekuchengeta mari nekutanga mabhizimusi. Amai Jumbura vanoti vakabatana nevamwe vakadzi vakakwanisa kuunganidza mari yavakawana iyi iyo yavanokweretesana vakakwanisa kuvhurawo chitoro chavo papfidze Growth Point kuChipinge. Pachinzvimbo chekufamba mumisha vachiedza kutengesa, amai Jumbura ndivo vave kuvingwa nevatengi uye votengesa zvakasiyana siyana.
Samadomasi ndichifamba mumaraini, asi machallenges andaisangana nawo mumaraini ngebutter system. Ndatengesa kudaro ndaichinjanisa nechibage kana nezvimwewo zvinhu, asi kwekuzochitengesera chibage chinechi zvaindinesa. Saka zvaizoguma ndatodya chibage chiya, kana iri huku ndotoguma ndatoi. Oh, ndapinda mubhizinesi kudaro ndarenda this shop kubva pandapuwa mari neCopas. Handina kuzoitazve door to door zviya, ndakazova ndiri munomo. Ndiri mushopu muno ndakarana bhizinesi rangu, ndakatenga grocery, ndikatenga mbasha, ndikarana kwenguva yakati kuti ndaona zvadaro ndakati anga ndiwandudze, ndokubva ndaita take away.
Amai Ronica Mutandwa ndeumwe wemadzimai anochengeta mari pamwe chete naamai Jumbura. Amai Mutandwa wakakwanisa kutangawo bhizimusi ravo rekupfuya huku uye vave nechitoro chavawo chekutengesa nyama yepapfidze pakare. Amai Mutandwa vanoti kuburikidza nebhizimusi iri vave kukwanisa kuendesa vana kuchikoro pamwe nekudyawo zvekudya zvinovaka muviri semhuri.
Kubatsirwa neCopas kwatakaita kwakashandisa upenyu hwedu. Taikwanisa kuwana food yakanaka nemaclothes nekuendesa vana kuchikoro zvaakutiitira nyore, nekutovandudzawo business redu raakuvandudzika. Taikwanisa kutengawo maequipment yekushandisa, takatokwanisa kutengawo fridge dzedu true nepekushandira, tikwanisa kutobhadhara rent.
Amai Sera Mafondora vanoti sevakadzi vanogara kumaruwa vanga vasina upfumi uye zvaivaomera kuwana mari kumabhangi. Amai Mafondora vanotiwo kuburikidza nemabhizimusi akasiyana siyana avanoita kusanganisira kutenga nekutengesa pamwe nekurima vave nemari yekuendesa vana vavo kuzvikoro zvavanogarako. Vanoti vasati vatanga kuzvishandira vana vavo vaifamba mitunhu mirefu vachienda kuchikoro.
Ini upenyu hwangu hwakandichinjira. Kutanga ndaigara mu 3 bedroom house, asi izvozvo ndakawedzera imba yangu nemaprofits andakaona kumari andakapuwa yeloni, ndikavaka ndaane 5 roomed ine 4 bedrooms and a dining room. Saka zvakandisimudzira. COPAS isati yavepo handina kukwanisa kuzviita, uyezve ndakakwanisa kuti pamari yandakapiwa ndakakwanisawo kuti vana vangu vaidzidzawo vachifamba mufambo nzendo refu vachienda kuzvikoro. Ndakakwanisa kupinza umwe wacho aipinda kusecondary school muboarding nemaprofits emari yatakapiwa yeloni. Uyezve ndakakwanisawo kuti nditenge maplans amacademia.
Kunyanga, sangano rakazvimirira reNyanga Community Development Trust riri kuitawo chirongwa chimwecho. Mumwe wemadzimai ari muchirongwa chekuchengeta mari ichi, amai Chipo Ndarangwa, vanoti upenyu hwemadzimai munzvimbo yavo huri kusimukira sezvo vavewo neupfumi hwavari kuzviunganidzira semadzimai. Amai Ndarangwa vakavakawo imba, vakatenga mombe nengoro pamwe nezvimwe zvokushandisa pamusha wavo kubva zvavatanga chirongwa ichi muna 2012. Amai Ndarangwa ava vanoti vairarama nekupiwa mari nemurume wavo vanoti izvozvi ndivo vave kutokumbirwawo mari nemurume wavo.
Ini kubva mugore ra2012 patakaita zvemukanda ndakaona kusanduka kweupenyu hwangu. Ndakakwanisawo kuzvigadzirisira zvinhu zvangu, ndakavakisa kicheni yangu iyo yamuri kuona iri apo, iyo ine varanda iyo. Ndikavakisazve ichocho chiri apo ichocho chekuisira ndiro. Muna 2013 ndikandochereresawo foundation kumsoro kukunyamuka tu patata garati nestendi edu yanga ya gara ine makore isina shiriku itu muna 2014 indika kwa nisa kutenga matombo 4 loads ni kuzita kulisa kwende sakustendi kukoku 2015 kwa nisa kutenga mwombe si grupu takatengira na uneyake mu imbo muna 2015 muna December atashia na jekari ndaka kwa nisa kuisiswa mafited wardrobes mba mangu mandino rara mairi muna 2016 ndika kwa nisa kutengira na ngoro yu ya murkona ya ndigiripa iri
kena nisa membele anoshanda nenyanga Community Development Trust achibatsira madzimai awo ane gwara rekufusha mari zvine pundutso samhembere anoti sesangano vari kuona kuti matambudziko emhirizhonga ari kudzikira sezvo madzimai aveo nesimba reupfumi
vakavakurudzira kuti vauye pamwe vashandire pamwe vachiunganidza mari dzavo vachiisa muumwe imwe then vanozotigaregare vanozokwanisa kudisaida ivo vachikweretesa navozodisaidawo seboko kuti mari yavo noishandise semuenzani sovataura achiti takazogona tikawirirana semadzimai kuti titenge ngoro titenge mombe vachitenga magroceries zvikafu zvinodikwa mumba nekuti tinoziva kuti nyaya dzemhirizhonga kazhinji dzaiuya nenyaya yekunetsa kwaupfumi yekushayikwa kwezvinhu mumba madzimai akukosheswa mudzimba dzaunogara mumhuri nekuti semuenzani kana wakatenga mombe waane mombe mombe haichangopiwi pane chidzobvunzo wayo nokumbira mombe yekurema yotongoenda iwe usinambobvunzwa handiti vanenge vatoda permission yakavakuda mvumo yako
kunyange hazvo madzimai aya ari kushanda kuchinja upenyu hwavo nemhuri dzavo vanotiwo kuondomuka kweupfumi nekunetsa kwemari kuri kukanganisa mabhizimusi avo sezvo vanhu vakawanda vasina mari munyika ndakamirira Studio 7 ndiri kumanikaland ndini Patricia Mudadigwa.